Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 24/2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuwanda kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe zvinoratidza zvinhu zvatakagara tichingotaura tiri panapa wakandemiri kuti hurumende yeZimbabwe haisi kuita testing nemazvo uyezve utano hwedu hauna kusimba zvekuti uri kutevera vanhu vese avo vari kuuya vaine zvirwere.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika wakakwira kusvika pazviuru zviviri nezana rine makumi maviri nevana kana kuti 2124 uye vafa vasvika pamakumi maviri nevasere kana kuti 28. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono anonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vagari vemubulawayo voendesa hurumende kumataredzi mhosva vachipikisa kuchinjwa kwakaitwa mazita emimwe migwagwa yemuguta iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika wakakwira kusvika pazviuru zviviri nezana rine makumi maviri nevana kana kuti 2124. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevamwe vanhu makumi mapfumbamwe kana kuti 90 vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi manomwe nevatatu kana kuti 2773 vakavhenekwa nyika yose. Vanhu vakanga vapona kusvika nezuro vakanga vave mazana mashanu ane gumi kana kuti 510 uye uwandu hwevanhu vashaya hwakakwirawo kusvika pamakumi maviri nevasere kana kuti 28 zvichitevera kushaya kwevamwe vaviri. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere chine zuro vanomwe vakabva kusouth Africa kuchitiwo makumi masere nevatatu kana kuti 83 vari vanhu vagara vari munyika. Kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere vagara vari munyika kunonzi nedzimwe nyanzvi mune zveutano kunofanirwa kuongororwa zvakadzama nekuti vanhu ava vanogona kunge vakatosangana nevanhu vakawanda kwazvo vasati vaziva kuti vane chirwere ichi. Nyanzvi idzi dziri kukurudzirawo veruzhinji kuti vasimbise kutevera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 yakatarwa nebazi rezveutano uye World Health Organization iyo inosanganisira kusabatana maoko, kusiya mikaha pakati pavo, kugeza maoko pamwe nekuvhara miromo nemhino nemamaski. Johns Hopkins Hospital University inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni gumi nemashanu nezviuru mazana mashanu kana kuti 15.5 million kuchitiwo vafa vadarika zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu ane zvina kana kuti 634,000. America iyo iri pamusoro pasi rose yave nevanhu vanodarika mamiriyoni mana kana kuti 4 million vabatwa nechirwere ichi uye vanhu vafa vadarikawo zviuru zana nemakumi mana nezvina kana kuti 144,000. Imwe nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu, vanoti kuti dambudziko rekukwira kwehuwandu hwevanhu vave kuwanikwa vaine chirwere ichi munyika rideredzwe, veruzhinji vanofanirwawo kuita bandiko ravo rekutevera zvakadzama mitemo yekuzvidzivirira. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kuwanda kurukuita vanu warukubatua nechirwere che COVID-19 muZimbabwe zvino ratidza zvinhu zvatakagara tichingotaura tiri panapa wakandimu kuti hurumende yeZimbabwe haisi kuita testing nemazvo uyezve utano hwedu hauna kusimba zvekuti huri kutevera vanhu vese avo vari kuuya vaine zvirwere. Ndo zvimwe zvinhu zvatakambotaura muchiri kurangarira tiri pachirongwa chino ichi kuti hurumende inofanira kunge yakasimbisa mabazi anoita zvekutevera nekutesta vanhu. Saka iye zvino chiripo ndechekuti kutestwa kwevanhu ndo kunofanira kunge kuchisimudzirwa uyezve vanhu vanofanira kunge vachidziviswa nekudzidziswa nguva nenguva kuti vasagara vakaungana vari padhuze napadhuze nekuti vanogona kutapurirana chirwere ichi. Chinhu chiri kudiwa muZimbabwe ndechekuti vanhu vange vachitestwa uyezve vanhu vange vachidzidziswa magariro avo. Asi mukuita zvinhu zvese izvi zvinenge zvichitarisirwa kuti vanhu vange vaine kudya kwakakwana nekuti hatisi kungovadzivirira kubva muchirwere cheCOVID-19 badzi. Kune vamwe izvozvi tichitaura kudai vane zvirwere zvinoita zvehypertension, mahigh blood pressure, vamwe vane madiabetes, vamwe vanenge vachitora mapiritsi HIV. Vanhu vese ava vanenge vaine machronic conditions vanenge vachifana kunge vaine kudya kwakanaka.
Asi kavanyashano, hurumende yakadzika mutemo kana kuti yakatora matanho ekudzivirira vanhu kuti vasafamba-famba, hamuoni here zvichizobatsira kudzivirira chirwere ichi kupararira?
Hurumende matanho yakatora ekudzivirira vanhu kuti vasafamba, hapana chayakaita kuti inobatsira avo vanenge vasina zvekudya, avo vasina mari yekutenga zvinhu. Vanhu vangonzi ngavanogara mudzimba. Saka vanhu vanenge vachitora mapiritsi ava tatovaita kuti endai munofa pachinambo chekuti tinge tichiwanikwa tiri hurumende tichibatsira vanhu. Hurumende yakuwanikwa iriyo yakusundira vanhu muchoto.
Zvii zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa kugadzirisa dambudziko iri kuti risaramba richienderera mberi tichiona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa munyika huri kukwira?
Hurumende dai yanga ichikwanisa kuti dai yatsvagira vanhu vanotambura vari kumamisha, vari mumadhorobha vasina zvekudya kuti inge ichivabatsira nezvinhu izvi, nekuti kune vamwe vanhu vanenge vachirwara nezvirwere zvakasiyana siyana vanenge vachida rubatsiro rwekuti vazokwanisa kunge vachitora medication yavo.
Havanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain. Dr. Matthew Nyashano vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono uyo ari kupomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga musi wa31 Chikunguru anyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo, mutongi wedare Vangoni Nduna vati kana Chingono akapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso anogona kuramba achikurudzira vanhu kuti varatidzire nechisimba achishandisa dandemutande rake reTwitter. Vati Chingono anofanirwa kudzoka kudare musi wa7 Nyamavhuvhu achibva mutirongo. Vati veruzhinji havazovimbi nematare kana akamuburitsa kuti atongwe achibva kumba nekuti izvi zvinogona kuisa upenyu hweveruzhinji munjodzi sezvo zuva rekuratidzira racho risati rasvika. Vati padandemutande rake Chingono akanyora kuti sarudzo pamwe nematare hazviunze shanduko munyika uye akaisa mashoko paTwitter yake ekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire nechisimba. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugweta guru raChingono amai Beatrice Mutetwa zvichitevera mutongo wapiwa. Asi rimwe remagweta aChingono vaDark Coltart vanyora paTwitter yavo kuti vachapikisa mutongo wapiwa Chingono wekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chingono ari kuramba nyaya iyi achiti iye chake akangoburitsa mashoko ari kutaurwa nevarongi vekuratidzira kwemusi wa31 Chikunguru veTransform Zimbabwe. Chingono akasungwa pamwe chete nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume. VaNgarivhume ava vari kupomerwa mhosva imwe chete naChingono vakanyimawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso nezuro uye nyaya yavo ichaenderera mberi musi wa14 Nyamavhuvhu. Mune imwewo nyaya, meya veHarare va Herbert Gomba avo vari kupomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisiri pamutemo apo vanonzi vakanyora tsamba vachiti vamwe vanhu vapiwe mastanding vanyimwawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti nyaya yavo itongwe vachibva kumba mutongi wedare amai Bianga Makwande vati vanobvumirana nevachuchusi kuti kana vakabatwa nemhosva vagomba vanogona kukandwa mujeri kwenguva yakareba rimwe remagweta avagomba vaHarrison Ngomo vanoti chimwe chikonzero chaita kuti vagomba vanyimwe mukana wekubvisa chibatiso inyaya yekunzi vanogona kukanganisa vafakazi
nyaya yavaharara yapinda padare pamberi pedare pamutongi Machibu Makwande apo anga achida kuti atongwe achibva panze kana kuti achinge abhadhara mari yechibatiso dare rarambirana nazvo rikati ai vanofanira kutongwa ari mukati nekuda kwezvikonzero zviviri chikonzero chekutanga vati iye sameya ane kukurumbira kwakawanda ende ane influence zvokuti anokwanisa kuindashia nemawitnesi chechipiri anzi iye ane nyaya yaari kufesa yakaomarara kwazvo saka naizvozvo zvanzi aiwa bheu raramuka
vangu muvati vave kuenda kudare pamusoro kunotsvaga mutongo wekuti vagomba vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso bato ravagomba reMDC Alliance raratidza kusafara nemabatirwo akaitwa vagomba mutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere vati havasi kufara zvachose nemasungirwo akaitwa vagomba
magweta ngachiti havo kuti hapana hayo hapana nyaya iripo even panyaya yemastand even mukataura IO wacho anga asina kana mepi yacho mavaluation zvese nyaya yacho yanga isina kunyatsa kuringana asi hatida kutaura zvakawanda nokuti zvozoita kunge tiri kuda kuendera mberi kanenge ningiri gweta saka hatiwanzotenderwa kuti tinyanye kutaura zvakawanda matare asati atonga saka regai ndisataura hangu zvakawanda
vagomba vakasungwa nemusi wemubvuro vakazounzwa kudare nezuro ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakuidza nyaya mudare repamusoro richikumbira kuti risendeke parutivi danho rehurumende rekuchinja mazita emimwe migwagwa muBulawayo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR yakakwidza kudare chikumbiro chekuti statutory instrument yekuchinja mazita emimwe migwagwa muBulawayo iyo yakashandiswa nehurumende mazuva mashoma apfuura isendekwe parutivi. ZLHR iri kushanda basa iri yakamirira sangano reBulawayo Progressive Residents Association kana kuti BIPRA. Mutauriri weZLHR vakumbira mafunda vati chokwadi kuti vari kumirira sangano reBIPRA.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights aenda kudare nenyaya yekutanga vachinyunyuta nezvakaitwa nehurumende zvekupa mazita matsva kune migwagwa yemuguta reBulawayo. Vari kuti zvakaitwa zvasisi pamutemo, guta reBulawayo City Council ranga rakatogara riine chirongwa ichi chekuti papihwe mazita matsva kune migwagwa yemuBulawayo asi takavazona hurumende musi wa 17 July ichiuya nemazita matsva ari kupa kumigwagwa iri muBulawayo. Vari kuti zvakaitwa zvasisi pamutemo uyezve ngazviisa wene effect kuchinja mazita emigwagwa muBulawayo.
Sachigaro wesangano reBIPRA vaAmbrose Vindi vati havafari nedanho rakatorwa nehurumende vachiti havaoni riine musoro uye hurumende yakangotora danho iri isina kunzwa pfungwa dzeveruzhinji panyaya iyi. Hurumende yakatora danho rekuti mazita emigwagwa yakasiyana siyana mune mamwe maguta munyika kusanganisira BuLawayo, Gweru, Harare neMasvingo achinjwe. Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo asi nharembozha yavo yange isingabatike zvinove zvimwe chete zvange zvichiitika pataedza kubata mutevedzeri wavo amai Marian Chombo. Asi meya weguta reGweru vaJosiah Makombe avo vanovewo mukuru wesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe vati mutemo weUrban Councils Act unopa masimba kumakanzuro emaguta nemadhorobha kuti ape mazita kumigwagwa. Zimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti zviripitwa nehurumende kupedzera hoko padehwereshindi sezvo pane zvakawanda zvakakosha zvinoda kugadziriswa munyika munyaya dzezveupfumi uye pakuti makanzuro anyatsokuita mabasa anotarisirwa kuita nemazvo. Mukuru wesangano rezHLHR mudunhu reMatabeleland Aminos Milo Chanaiwa vatewo magweta avo ari kukwira kudare nechimwe chikumbiro chevamwe vagari vekuluveve zvichitevera kufa nekurwara kwevamwe vanhu munzvimbo iyi nekuda kwechirwere chemanyoka icho chinofungidzirwa kuti chakabva mukunwa mvura ine tsvina. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakambuye mutungamiri weTanzania vaBenjamin Mkapa vashaya nhasi muchipatara cheMudar es Salaam umo vanga vachirapwa. Izvi zvaziviswa nemutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli. VaMukapa vakaita mutungamiri wechitatu weTanzania kubva muna 1995 kusvika muna 2005. Mushure mekupedza matemo avo maviri, vakasiyira chigaro ichi kumutungamiri weTanzania wechina vaJakaya Kikwete. Vachizivisa nezvekushaya kwavamukapa paTanzania Broadcasting Corporation, vaMagufuli vati vaMukapa vashaya nhasi. Vakurudzira zvizvarwa zveTanzania kuti zvitambire kushaya kwavamukapa uye kuti zvinamatire baba venyika vaidiwa nemunhu wese. VaMagufuli vati nyika ichange ichichema kufa kwavamukapa kwemazuva manomwe uye mireza yenyika ichadzikiswa nechepakati senzira yekuchema nekuremekedza mabasa akaitwa navamukapa. Nguva yavaive mutungamiri wenyika, vaMukapa vakavandudza makambani ehurumende kuti ashande akazvimirira. Vakavandudzawo mitengo yezvinhu vachiti itarwe nekudiwa kunenge kuchiitwa chinhu. Izvo zvakaita kuti varumbidzwe neWorld Bank pamwe neInternational Monetary Fund, masangano akatora matano ekukanzura zvimwe zvezvikwerete zvaive neTanzania. VaMukapa vakatungamira nyika mukuunza runyararo, izvo zvakaita kuti East African Community ibatsire mukuunza kugadzikana muBurundi. Vagari vemuchitungwiza vanoti havasi kufara nekutadza kuri kuita kanzuro yavo kuvapa mvura yakachena mudzimba dzavo. Nekuda kwedambudziko remvura iri, vagari ava vanoti vave kutya kutapurirana zvirwere pavanoungana vachitsvaga mvura, zvikuru sei panguva ino yarura chirwere cheCOVID-19. Mutoro wedu wenhau Thomas Shiripasi akashanyira musha wechitungwiza ndokuti panyaya inotevera.
Vagari vemuchitungwiza vanoti vave kufuma bata jongwe muromo mazuva ose vachienda kunotenga mvura mudzimba dzine migodhi sezvo kanzuro yavo iri kutadza kuvawanisa mvura. Mumwe mugari wemuzengeza 5 amai Trifini Katsande vanoti havachatozivi kuti vakapedzisira rini nekuwana mvura yemupombi.
Tinotokumbirawo kuti kanzuru daiwe yatiwanisawo mvura every week, even ikatishaisawo zvayo pa every week yotiwanisawo charo pa 2 weeks, nekuti kunoku hatina mvura. Chiri kunetsa ndechekuti mvura mugodhi tiri kutenga bhaketi 5 bondi 1 bhaketi.
Ambuya rumbidzai guvheya avo vanoti havachatondera makore avo ekuzvarwa vanoti vave kumanikidzwa kutenga mvura nemari yekunze yavanoti iri kuvanetsa kuwana kuvanhu vane zvibhorani mudzimba dzavo.
Dambudziko remvura rakanyanyisa kuoma, mvura muno yakudhura, mwakuita ma3 bondi. Mai manje kumwe mari anotanzwa kuti vaudedzera 1 USA, vanzopedza mwedzi uchipuwa 2 mabhaketi ari kwaanosvika, uye marara mabhini murungaona akatikatakata. Zvese izvo zvinogona kutikonzera chirwere. Kuine chimwe chirwere chiri kutonetsa nechekare, saka dai tagona kubatsirikawo fanika panyaya dzemvura. Mvura haina mararamiro aungaite kana usina mvura zvachose.
Mumwe mugari womuSt Mary's vatawanda chidyamiti vanoti kusangana kwavari kuita nevanhu pavanotenga mvura mudzimba dzine migodhi kuri kuwedzera mukano wekuti vagari vemuchitungwiza vatapurira nechirwere cheCOVID-19.
Njodzi yacho yakanyanya mukoma wangu, yakanyanyisa. Ndozvandambotaura paya kuti tinogona kutodzokera pane rimwe korera. Handimaona nemakwatita nedouble tragedy, corona plus plus korera. Saka takutorwara takutofa. Iye zvinezvi mvura mhene iri kunzi $5 chipa bhaketi, asi hakuna mvura yacho. Hakuna kwokuiwana, mabhoho acho hapana kana mvura iri kubuda. Matsima acho takutoenda kuna hunyani uko Hatia zuri tutoita wasi ya meno uti urumende ili kutirongirachi.
Mutunga miri werimere masangana no mirira wagarwe mshitungweza Rechitungweza Residence Trust, Mujware Alice Diana Kufea. Vano tidambu zigore mvura mshitungweza. Riku konziru wano kutishitungweza ina damurayo yega. Rinofani ruwa kungeri shuwanisa guta iri mvura.
Dambu zikuratina ndere kutatina demu redu mvura tinotoe wana kubwa kwa harati. Hararo ini matambu zikuayo isusuo kutituwa ni mvura wano waruko na mvura kamwe chete paso ndukana kutosha ya kasha. Chose kuna tono mwatuwa ni makore wa sina mvura.
Mea weshitungweza wala moma iko au vanoti kunyange wachipiwa mvura nekanzuru ya Harare. Mvura ii isho mazukuru kana pakati arisiko kuwanda kurukura mba kuchita uwandu wevanu mdoroba ravo.
Tufando wapinge tichiwana 70 megaliters pazuwa fasondo towana 490 megaliters asiparizi nopanguwa ino ya tiri tulukukwanisa kuti Harare iru kwa songoti po around 30 megaliters pasondo. Mkazitarisa agenisi za trufa na nge tichiwana 490 zinura zoti mvura ya tulukwana isho manene kwazo. Ikwanise kunge chikwanisa kushika pambani imwene imwe kana kuti pose panoungana vanhu.
Vamaiko vanotoseka nzuru varikuramba vachichera zvibhorani munzvimbo dzakawanda kuitira kuti veruzhinji vakwanise kuwana mvura nguva nenguva. Vanotiwo vakasvitsa nyaya yekushayikwa kwemvura iyi kunhengo dzeparamende dzemuchitungweza kuti dzigwesvitsawo kuparamende. Miriri wezengeza East vaGoodrich Chimbaira vanoti varikuedza kumiramirawo kuti vabatsire vagari vemuchitungweza padambudziko ravakata sana naro.
Kuna project iri kuitwa inoda kuti itwe muda dam yatogara chikurudzira government kuti dai government yanga yabatsira kuvagara kutumiza kuti paiswe muda dam zvine zvinobatsira mukati mezharaunda. Asi zvakadaro isu sama MPO tiri kuedza nepatinogona kuti mari dzatinoona dzeconstituency development fund dziya tisise mabhoho sezvo nekukumbira zvekuna vamwe vanogona kuti batsira sezvakaita muno Mzengeza East takabatsirwa na vamakandiwa reagape tikapuwa mabhoho mairi tavakumbira tikaisa muunity J muwadi 16. Saa nekudaro tirikuenderera mberi tichikumbirawo kune vanokwanisa kuwana kuti mhuri irerukirwe nekuti munguva yataakupindira zvine zvingwa yekuoma kwepasi zvinhu zvinenge zvakaoma mvura kune zvisisina zvachose.
Mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti hurumende iri kushanda zvakasimba kupedza dambudziko remvura muchitungwiza pamwe nedzimwe nzvimbo dziri muHarare Metropolitan Province.
Sehurumende tiri kuedza kuchera zvibhorani asi sekuziva kwemunhu wese mvura haina kunyatsonaya zvakanaka mwaka wapfuura. Zvinoita izvo kuti zvibhorani zvimwe hazvichabudi mvura nekuti water table inenge yadzika. Hurumende ine hurongo hukuvaka madhamu. Muda dhemu ndiro rimwe remadhamu riri pamusoro soro pehurongwa hwehurumende hukuvaka madhamu. Tine hurongwazve hwekuti kuitwe inonzi pachirungu a single water utility inenge ichisanganisa guta reHarare, reChitungwiza, Epworth, Ruwa Nenoton inonziyo Harare Metropolitan Water Utility Company.
Dambudziko remvura rakatarisana nemaguta akawanda munyika izvo zviri kuisa utano hwevanhu vanosvika mamiriyoni mashanu vanogara mumaguta parumana Nzombe zviuru mazana matatu nemakumi masere nezvitanhatu vari vagari vemuchitungweza. Kudzamara hurumende yakwanisa kuvaka dhamu rakazvimirira rinopa mvura kudhorobha reChitungweza. Vagari vemuguta iri vacharamba vachirota manyakare apo mvura yakachena na yaiwanikwa nyore mupombi dzemudzimba. Ndakamirira Studio 7 muchitungwiza. Ndini
Thomas chiri pasi.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Yashika nguye kuti timunzwa zviri kuitika pa social media.
Pa pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatino kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Makadii zvemimuri yeZimbabwe, ini ndinoitwa Mukoma Raymond ndiri kuno kumashonaland central kumount Darwin. Panyaya yedenda iri COVID-19 mafigures acho kukwira kwari kuita achanzwisisika. Kunyangwe zvazvo tichibhiriva kuti chirwere ichocho chiriko, but zvinenge zvakuti nyanyei. Zvakuona sekunge yave mezha yekuti demonstration ya 31 iyo isaitwe. Kuno kumashonaland central ndiri kuona mafigures ari kunoku akadzikira zvakanyanya emanyu infections. Tinoona sekunge vanhu vekumashonaland central vanhu vanoteerera. Saka kana pakada kuinflatewa mafigures, izvi zvinotonetsa kuti mafigures ainflatewe. So ndinoona chiri chinhu chisiri kutonzwisisika kunyange zvazvo iriko. Imwe issue yandingataure issue yekuti yekuvhurwa kwezvikoro. Tinoona sekunge zvikoro ngazvitogare zvarega kuvhurwa zvachose, nenyaya yekuti zvinoexposa vana vedu nevarairidzi vedu kukorona iyoyi COVID-19. Apa takatotarisa nenyaya yemari yemihoro inotambirwa kana vanhu vakatodzokera kumabasa. Ivo varairidzi vanotokwanisa kutotadza kureiza mari yekuti aende kuchipatara arapwa. Tikuti seizvozvi ma4000 aya akatambirwa nevarairidzi imari inotorwadza kwazvo. Saka ndinongoti zvezvikuru dai zvamirwa kusvika korona yacho yanzi hapasisina manew infections pachinoita marecovery cases. Ndo zvandinongoti dai zvaitika izvozvo.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Mitambo. Mutambi wenhabvu ane mukurumbira Marvelous Nakamba atarisana nenguva yakaoma yekuedza kudzivirira chikwata chake cheAston Villa kuti chisaende kuDivision 1 pari kupera mitambo yeEnglish Premier League nemusi wesvondo. Michael Cariati anotipa nyaya inotevera.
Aston Villa inofarira kukunda West Ham nesvondo kuitira kuti irambe iri mugungano renhabvu yepamusoro yeEnglish Premier League. Kukundikana kwayo inenge yoenda kuDivision 1. Aston Villa yakaenzana pamapoints 34 neWatford, zvekuti kukunda kwayo kunovasiya vari pamusoro peWatford nezvibodzwa semamiriro akaita zvinhu pari zvino. Asi Aston Villa ikarohwa neMahamas, Watford ikanokunda Arsenal, Aston Villa inowira pasi kuenda kuEnglish Championship. Asi Aston Villa neWatford dzese dzikakunda kukundwa kana kuita mangange mumitambo yadzo nesvondo, Aston Villa inorarama mhondo iyi. Vanoita zvekubheja mitambo yenhabvu uyezve vari mutsigiri wemasvingo United vatinache museti vanoti vari kuona Aston Villa ichikunda West Ham nekurarama.
Vakomana nakamba vanokwanisa kurarama nokuti West Ham fairi haina kanyanya chokutambira. Vakomana vananakamba vachatamba bhora kunge vachadimbuka makumbo sekuona kwangu. Ndoona winhi iri vakomana vezvi.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaShakespeare Muzanaro, avo vanotsigira Harare City, vanoti vane chivimbo chekuti Nakamba neAston Villa vachapama zvavakaita paArsenal.
Aso Villa ndikuona ichihwina because marera yakaita Arsenal nekuti vakasahwina game iri kairi tambo dzavanenge vadzidembura zvekutoti haa vanenge vari panguva yakaoma mai negame racho ravanofanira kutohwina game iri kuti vaende mberi.
Kutamba nhabvu yepamusoro kwaNakamba kunobatsira chikwata chenyika chemaWarriors icho chiri kurwira kuenda kumakundano e2021 Africa Cup of Nations ne2022 World Cup. Nakamba akatamba kwema minutes 10 apo Aston Villa yakarova Arsenal 1-0 pakati pesondo. Norwich ne Bournemouth izo dzine mapoints 33 nerimwe chete dzakatobuda kare muEPL. Mukombe weEPL wemwaka uno wakatorwa neLiverpool iyo yakapedza iri pamusoro Man City. Asi mubvunzo ndewe kuti nakamba ne Aston Villa vanokwanisa here kurarama mhondo huru yavakatarisana nayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ive nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.